Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina gunyana 29, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
CCC zvokuparura kana kuti kulauncha electoral reforms blueprint yedu inonzi iyo prepare zvichimirira izvo pre-election pact on electoral reforms.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rotiparura nhasi gwaro raro rinonzi prepare, iro rine zvinhu zvinomwe zvarinoti zvinofanirwa kutanga zvazadziswa sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Mapurisa kumasvingo anosunga nhengo yebato reCCC vaJohni Mupanduki achivapomera mhosva yekukanganisa mapurisa kuita basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi riri kuparura gwaro raro rinonzi prepare kana kuti pre-election pact on electoral reforms, iro rine zvinhu zvinomwe zvinonzi nebato iri zvakakosha uye zvinofanirwa kutanga zvazadziswa kuti sarudzo dzegore rinouya dza2023 dzisave nemutauro. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vanoti mutungamiri wavo vaNelson Chamisa vakatara gore rino ra2022 segore rekuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe kuitira kuti sarudzo dza2023 dzitambirike nemapoka ose. Bato iri rinoti rakoka mapoka ose ane chekuita nesarudzo munyika anosanganisira masangano akazvimirira, vatapi venhau, vamiriri veparamende, makanzura, vamiriri vedzimwe nyika pamwe nembapazi yehurumende neZimbabwe Electoral Commission. Ngatinzwei Muzvare Mahere vachitsanangura.
CCC zvokuparura kana kuti kulauncha electoral reforms blueprint yedu inonzi iyo prepare zvichimirira izvo pre-election pact on electoral reforms. Pakutanga kwegore president vedu kana kuti chain champion in chief vaNelson Chamisa vakataura ivo kuti gore rino igore rekuti nyaya yemareforms iongororwe kuitira kuti muna 2023 patinoenda kusarudzo pasazoita bongozozo.
Zvii zviri mugwaro renyu iro ramuri kuti prepare?
Mublueprint iyoyo pane zvinhu zvinomwe zvatiri kudimanda zvinosanganisira izvo kodzero yekuvhota kuti isimbiswe maererano nebumbiro remutemo rinotaura muna section 67 kuti munhu wese akapfuura makore 18 ane Zimbabwean citizenship ane kodzero yekuvhota. Izvi zvinosanganisa vari kudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika, vari majeri, munhu wose anofanirwa kupiwa kodzero yake kuti avhote. Uye hurongwa hwevote registration hunofanirwa kutariswa zvakare kuti munhu wese anenge achida kuvhota akwanise kuregista zvisanetse maofisi achivharwa, you know, zvichinetsa kuwana maproof of residence and so forth. Chechipiri tiri kutaura kuti nyaya yevhoti zvoro ngaiongororwe. Nyaya yekuti munhu anosvika pakunovhota otsvaga zita rake roshayikwa muvhotes roll zvinhu zvisingawirirani nebumbiro redu remutemo constitution. Constitution inotaura kuti voters roll inofanira kunge iripo, asi ZEC tiri kuona kuti iri kunonoka kubuditsa voters roll, uye painombobuditsa voters roll pamaby elections inenge iri voters roll isina kukwana, inenge isina kupinda zvinhu zvose zvinodikanwa maererano neconstitution neelectoral law kana kuti mutemo unotonga nyaya dzesarudzo. Chechitatu tiri kutaura kuti maresults ngaabuditswe pane nguva. Vanhu vachingo vota mavile vachibuditswa mavote ngatange kuverengwa inganziyo nechirungu credible real time results announcement system chechina tukutara kuti nyaya yeZEC ngaiongororwe vose vanoshandira ZEC vasaite vanhu vari masoja kana kuti vanhu veZANU PF vanenge vachifevhura ZANU PF ngazvive zvinhu zvinenge zviri pachena vanhu vasina kwavakarereka munyaya dzematongerwo enyika uye pavanotenga ballot paper ballot ink nezvose zvinodikanwa zvose izvo zvinofanira kuitwa pachena mairano nemitemo chechishanu tiri kutaura kuti isusu media reforms ngaitwe zvireva kuti izvo ZBC nemuHerald CCC nemamwe mapato ose asiri zanupevu ngaapiwe homukana kwete kuti zuva nezuva tiri kuona mumaTV muZBC ingori nyaya yamunangagwa chete nyaya yekuzanu PF chete asi mamwe mapato kunyanya CCC kana taita marally kana takunda musarudzo hatisi kubuditswa hazvisi kushambadzwa chechi 6 tiri kutaura kuti nyaya yekuti vanhu vavhote vakasununguka kana kuti security of the vote ngaiongororwe masabhuku asaonekwa achitera vanhu muballot box vachiti aiwa ngavaiti maassisted voters kana kuti ngavabatsirwe uye kuti vanhu vanopisirwa dzimba kana kurohwa nenyaya dzematongerwo enyika zvose izvo zvinofanira kupera zvakare and then lastly tiri kutaura kuti isusu security of the voter nemapolitical freedoms zvose zvekuti munhu kana ari weCCC anosungwa anorohwa nemapurisa mapolitical gatherings kana kuti misangano yeCCC inobanwa zvose izvo zvinofanira kupera
zvose zvamuri kukurudzira izvi kuti zvinge zvichiitwa sarudzo dzisati dzaitwa zvinhu zvitsva here zviri kuburiswa kana kuuyiswa nebato renyu
isusu seCCC tiri kutaura kuti mademands ose aya atiri kukumbira hazvisi zvinhu zvitsva zvatiri kukumbira zvinhu zvinotocontainwa kana zvitorimo nechekare mubumbiro remutemo nemuelectoral law saka tiri kungotsimbidzira kuti ZEC nevakuru vose nemainstitutions ose ngaatedzere mutemo saka isusu tiri kutaura kuti tisataenda kusarudzo idzodzo tofanira kugara pasi mapato ose kunyanya ZANU PF neCCC tiwirirane kuti free and fair election inenge ine zvinhu zvose izvi
Avanga vari mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvari fadzai mahere vari parunare muHarare neStudio 7. Nengwe bato reCCC kumasvingo vaJohni Mupanduki avaiti vakanga vatiza musha wavo mushure mekushungurudzwa nemapurisa vanonzi vakazosungwa nezuro. Gweta riri kumirira vamupanduki vamartin mureri vanoti vamupanduki vari kupomerwa mhosva yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo mushure mekunge vakiya chitoro chavo chaive nechibage chaida kutorwa nemapurisa vamupanduki vakaudza studio 7 kuti vanoshandisa chibage ichi mubhizinisi ravo rekuputisa maputi vamureri vanoti vamupanduki vanofunga kuti kusungwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vakambenge vanyorera mapurisa tsamba vachazivisa nezvourongwa hwavo hwavaida kuita hwekuratidzira panyika growth point vachikurudzira kuti nhengo dzeCCC dzakasungwa kunyatsime dzinosanganisira mumiriri wezengeza west muparamende vajob scaler dziburiswe muusungwa asi mapurisa anonzi akavanyima mvumo yekuti varatidzire hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati kuti tinzwe kuti vamupanduki vanomiswa mudare riini asi vamureri vanoti vanotarisira kuti vamupanduki vachamiswa pamberi pedare nechishanu
ichokwadi mukoma jonga vajohni mupanduki vasungwa vatorwa nhasi nemapurisa epanyika vakaenda navo kubikita police station uko kwavazondifonera vari vachiti mapurisa avatora saka ndakwanisa kutaura nemupurisa wacho parunhare ndisati ndasumuka kuindako akandiudza iye kuti ari kuvacharja neinonzi obstruction or defeating course of justice vachitiwo vajohni mupanduki vakavhara shopu yavo mapurisa achida kupindamo kuti atore chibage chachiri mukati meshopu yavajohni mupanduki saka vanovati vakavhara shopu vakainda nemakiyi
saka ivo vamupanduki vari kubvuma here mhosva iyi kana kuti vari kuiramba vari kuti panyaya iyoyi
chinotaurwa navajohni mupanduki ndechekuti vanga vanyora tsamba iyo yavaikumbira kuti vanoda kuratidzira vachiratidzira vakanangana nokuti wa Job Scala, MP Godfrey Stole, nevamwe kunyatsime vabudiswe. Saka vanoti vanyora tsamba iyo ndo pakazotanga mapurisa kuti avateverere kusvika azovasunga pazuva ranhasi. Saka iko zvino vavabata vango vaudza charge reobstruction asi havasati vava recorder caution.
Saka vanotarisirwa kumiswa mudare redzimosva here uye varipi kutaura kuno?
Tinotarisira kuti pada vangangoenda navo kukoti nemusi weFriday ndo panenge pakwana 48 hours dzaunoti iko zvino vango vavharira mumaseros avo kumapolice seros.
Gweta riri kumirira vamupanduki vamatini mureri vekambani yemagweta yematutu and mureri legal practitioners vari parunhare mumasvingo nestudio 7. Zvinonzi pave nekushushikana zvikuru muzvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muzvitoro pamwe nemahotera muSouth Africa zvichitevera danho rakatorwa nebazi rezvevashandi munyika iyi rekupinda mumakambani richiona mashandiro ari kuita mapoka aya mudunhu reGauteng. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi ndizvo zvakawanda mumapoka aya zvikuru mudunhu iri, uye zvizhinji zvacho zvinonzi hazvina magwaro anozvibvumidza kushanda munzvimbo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusumuzi Suwanda.
Mainspection ari kuitwa aya takanzwa Minister of Labour vasinxesi vachitaura kuti iko zvino South Africa ichaita kuti ive nechokwadi kuti vanhu vari kumabasa vava nemapepa. Saka chinhu chisiri chitsva zvacho asi chinhu chatanga kubva gore rapera changa chichiitwa nemunana ATDF, asi iko zvino chakuitwa nehurumende apo hurumende ichida kutsvaga chaizvo kuti vanhu vanoshanda vane kodzero yekushanda mumabasa omere. Izvi zvinofambisana nemitemo inoitwa munyika dzakawanda zvayo dzemuAfrica seBotswana inozviita. Asi vanhu vazhinji nekuti vanga vachishanda muno vasina mapepa vari kutya, vari kuvhunduka, vari kutosiya mabasa vega nekuti vari kuona kuti vachazosungwa, uye nemaemployers takutotyawo kutora vanhu vasina mapepa nekuti vanoona kuti vachasungwa vobhadhariswa.
Pane vati vauyawo here kumahofisi kwenyu vachitsvagawo kuti muvabatsire kuti vakwanise nge vachiwana mari dzavo mushure mekunge vamiswa mabasa?
Hongu tine vanhu vauya kusangano redu vachitsvaga rubatsiro, zvikuru savanhu vanga vasiya mabasa nekuti vari kutya, vari kutadza uyezve kuwana mari dzavo dzana UIF, uye kana vachizvisira mabasa pachezvavo UIF haigoni kuvabhadhara asi vachinge vanga vachishanda kwenguva yakareba. Saka iko zvino toda kuti tinyatsotsvaga nzira yekuti hurumende ibhadhare maunemployment insurance fund evanhu vakashanda makore akawanda chero zvavo nguva yakareba vasina mapepa, nekuti Labour Relations Act yakanyorwa zvekuti inochengetedza kodzero dzevanhu vanoshanda chero vasina mapepa, nekuti kushanda hakufambisani nekuti munhu ane mapepa here. Kana munhu achinge ashanda anofanirwa kuti abhadhare kodzero dzake.
Chii chakasvitsa kuti pange pachiitwa iyo ongororo yakuitwa neDepartment of Labour yekupinda makambani vachiona kuti vashandi vane magwaro here?
Department of Labour iri kutsvaga kuona kuti vanhu vari kushanda vanofanirwa kunge vachishanda munyika yenyu yeSouth Africa, zvinofambisana nemutemo unotendera kuti vanhu vanoshanda muno vave vanhu vane mapermits nemacritical skills, uye havasi vanhu vangopiwa mabasa asi vasina kodzero, nekuti South Africa mitemo yavo yachinja yakuda kuti iwane chete vanhu vanoshanda vari vanhu vane macritical skills, kana kuti maskills asingawaniki muno muSouth Africa. Vanoti vanoda South Africa inawo akawanda. Saka ndo zviri kutsvagwa nedepartment. Saka painoenda mumakambani umu inosvika ichisunga maemployers nevanhu ivavo yovachaja kuti aiwa havana kuremekedza mutemo kana kutevedza mutemo weImmigration Act uye newelabour, kuti munhu anoshanda anowana permit anofanira kunge awana clearance kubva kuDepartment of Labour. Saka kana pasina certificate iyo yeclearance iyena kambani vanobva vachinge vasungwa. Ndo zviri kutsvagwa nemakambani aya. Vanhu veZimbabwe nguva yekugara muno nekushanda yakawedzerwa kusvika musi wa30 June 2023. Saka havafaniri zvavo kutya, asi chinonetsa ndechokuti vanhu vari kuda kuenda vaakunetsekana, nekuti vari kutya kuti kusvika nguva iyoyo yapera yekuti vaende vangonzi nga vachienda vachatadza kuwana mari dzavo dzeUIF. Ndo zviri kunetsa vanhu vazhinji nemaprovident fund.
Ko ivo vanhu vari kuapplya kana kunyorera kuti vange vachiwana mavhiza ari kukurudzirwa vari kubatwawo sei nehurumende pamwe nekumabhanga uku?
Hongu vasati vanyanzo apply uye pane dzimwe nguva nevamwe vato apply zvavo vari kutonetsekana nekuti mabhengi ari kuvhara maaccount evanhu achida kuti vazoverify uye achiti aiwa kana uchinge usati tisati tawana permit yako hatigoni kuendera mberi tichishanda newe. Saka pane vana vezimbabwe vazhinji varasikirwa nemabasa nenyaya yekuti havasati vaona mapemiti matsva uye havasati vaona mhinduro kubva kuhome affairs inoti vachawana here mapemiti kana kuti kwete.
Vanga vari sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze kwesouth africa zviri musouth africa reafrican diaspora forum, Dr Vusumuzi Swanda vari parunhare kwakare kusouth africa nestudio 7. Tombotarisa misoro yenhau. Bepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakapa ruremekedzo rwegamba renyika kune gamba rehondo yerusununguko vaHaiti Nkomo avo vakashaya masvondo maviri vave nemakore makumi manomwe. Bepa naure Sunday Independent South Africa rine nyaya inoti mumwe muzvinabhizimusi wekuZimbabwe ane tarisiro yekuve mutungamiri wenyika vaJoseph Makamba Busha veJM Busha Asset Managers vakatorerwa rezinesi ravo neFinancial Sector Conduct Authority pamusoro pemari inoita 200 million rand yakakwereteswa muprofita wekuMalawi Shepherd Bushiri. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vehurumende yeSudan vatanga kutonga zviri pamutemo rimwe bepa nhau rine mukurumbira pamwe nesangano remagweta zvasimudza nyunyuto yekuti hurumende iri kuedza kumbunyikidza kodzero dzinofanirwa kuve muvanhu gore rimwe chete mushure mekubvutwa kwemasimba nemauto. Sangano renhau reReuters rinoti European Union rinofunga kuti kubvinza kwepombi yeNord Stream kwakakonzerwa nekurwiswa maune uye rinotsigira kuferefetwa kuri kuitwa kutsvaga chakakonzera kukuwadzwa kwepombi idzi. Kubvinza uku kuchiri kuitika sepakwakaonekwa asi kunogona kudzikira kusvika mukupera kwesvondo. Dutu mpengo Hurricane Ian rinonzera simba zvekuda kusvika muchikamu chine njodzi yakakurisisa chekategori 5 apo rapinda mudunhu reFlorida muAmerica. Vakuru vehurumende yedunhu iri vanonzi vakaudza vagari vakanga vasina kuda kubuda mudunhu iri kuti varambe varimo. Mvura iri kukonzerwa nedutu mpengo iri inonzi inogona kukonzera mafashamu kumahombekombe kweFlorida anogona kudarika mamita matatu kukura. Hurricane Ian inonzi yakonzerawo kudzima kwemagetsi uye kushayikwa kwemvura yemupombi mune dzimwe nzvimbo muFlorida makare. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million vanotarisirwa kubva munzvimbo dzavagere vachienda kunzvimbo dzakachengetedzeka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata zvakare chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reOrlando kuFlorida kwakare, Dr. Gadziro Gwekwerere, kuti tinzwe kuti nhasi zvinhu zvakamira sei.
Ini mandigere muno muOrlando, mvura yafuma ichingonaya. Kwangoswera kuchinaya uye kamhepo kari kuvhuvhuta. Zviri kutarisirwa kuti usiku zvichapamidza kunaya nokupamidza mhepo ichawedzera spidi yayo yairi kufamba nayo yakananga kuno kuOrlando. Saka zviri kutaurwa naGovernor izvezvi ndichitotaura nemi kudai ndasiya kufranti kwemba kubaba vachitaura namasherif matatu togogodza pamusiwo kuti mune chokwadi here kuti moda kuramba muri munomba menyu or tikubatsirei mutobva pano. Saka tangoti aregereyai timbomira, saka tangodzokera mumba tangomira tirimo.
Tirikunzwa kuti hurricane iyeni yave mukategory 4 inove ine njodzi zvakanyanya. Chii chiri kukupa chivindi chekuti murambe muri pamba penyu imi muchikurudzirwa nevari kuongorora kuti aiwa ibvai kuitira musange muri munjodzi?
Chiri kundipa zvivindi ndechekuti neniwo ndiri kuronda gwara rehurricane. Painotarisirwa kuti isvike panapa pandinogara nenguva dzacho, inotarisa kuti inenge yapera simba. Hongu, mataura zvakanaka kuti iko zvino iri kucategory 4 kwairuko. Asi chinhambo nepandinogara, painosvika pano, kana tichitarisa vanoita zvamaonero ekunzayo, inotarisa kuti inenge yatova less than category 1, inenge yakuzero. Kureva kuti inenge ine hasha hayo asi kwete dzokuti tingabva tatya.
Kune nzvimbo dzamatimanzwa here dzatidzarasikirwa nemvura kana magetsi kubva zvatanga kusvika mvura iyi muFlorida?
Dzandanzwaona mamwe masahwira ari kumapeto kweTampa nevamwe vari muMiami vatotaura kuti magetsi atoenda, hakuchina magetsi kunzvimbo kwavanogara nokuda kwedutu mupengo irori. Saka vazhinji avo vavaine tochi dzamabhatiri dzavanga vakatenga, uye vamwe vari kuti mvura dzomupombi dzichabudi. Asi inini pandiri kugara pari zvino, mvura ichiri kubuda.
Tiri kungonzwa kuti dutu mupengo iri category 4, mungatsanangura here kune veruzhinji kuti category 4 iyi yakamira sei?
Category 4 yakaipa. Regerai nditaure ndichiti yakaipa ndoiyaiya ine mhepo inofamba nespidi yokuti kana motikari chaiyo iri murodhi inopeperetswa. Inodonedza zvunhu, inodonedza midhuri, inodonedza marufu, inouya futi nemafashamu atinoti mafloods ayai. Nokuti mvura udzamu hwayo pasuku hunenge huri mainchi akatowanda kudarika kana 15. Mainchi okuti mvura inenge yakuzokusvika iwewe kana muchiuno zvichibva nourefu hwako, kana at least mumabvumu zvichikwira kumusoro ukada kumira panze, mvura inenge ichisvika ikoko ichiyerera ine spidi yakati wandei. Ndo yatinoona inowisa kana mipongoro yamafoni, mipongoro yamagetsi nemastructures akawanda. Zvinongopepereswa miti, matavi anotyoka, zvichingoenda zvakadaro. Inoparadza, ndingati inotoparadza chero zvinhu zviri panze izvo.
Tinombonzwa vamwe Dr. Gwekwere vachiti madutu mupengo ane mazita echirume akaita saiyoyi hurricane Ian anenge asina ukasha kana uturu hwakanyanya zvichienzaniswa neane mazita echidzimai. Icho kwadi here ichi?
Haiwa, vanotaura vanoti madutu mupengo ane zita rechikomana hanyanyoparadza, asi yechikadzi ava vana Elaine avan nana Sandy ava ndo vaipenga penga. Saka haiwa, chivachatichengetedza.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Gadziro Gwekwerere vari muguta reOrlando muFlorida muno muAmerica neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mbanana akanaka vana mukoma Jonga nevamwe vose vasakaona mazita. Ndini ini ndiri muSouth Africa unotaurawo panyaya yeZimbabwe. Varume, Zimbabwe zvinotishanisa madhare edu eZANU-PF kunyanza vachida ndichikutonga zvakanaka. Zvinhu zviri kuita zvakanaka. Chipita zvakanaka chii? Zvikoro, vane chikoro vari kubhadhara, muchipatara vanhu vari kubhadhara, zvirema zviri kubhadhara, vane rasikanjere vari kubhadhara. Right, tirasa muno South Africa. South Africa muno kipanda muna kipanda mahara vane chikoro kudzidza mahara, vanorasika njeyaropa mari, machembere muna chembere anohora mari, vana vaduku vai vanohora mari, madzimai anenge atapa muviri ari kuhora mari. Ndoo kunyatsa kugara zvakanaka. Sikaiwo kana chitanzi isusu tiri kuti tikutaura zvakanaka. Varumeka, isususu vano weZimbabwe tikushandira matumbu evakuru vakuru vari kumusoro, matumbu evakuru vakuru vari kumusoro tiagute. Ipapo ngatimuke, ngatipepuke vano weZimbabwe ipapo, tichinje titewo zvimwe, tigutewo isusu, kutongogutisa madhara. Turaska papi, isipaturaska nepapi.
PaStudio 7 mukutaura na Mr. Takugandidzanwa Mandewe. Ndoda kuti ndipotaura pamusoro peZANU. Dai zvaigona ndaide kuti vese mangwanani anhasi ano vamboteerera chirongwa chakatobatwa ndimi kudai mukoma Joe. Hai, vamboteerera mashoko angu ano. ZANU-PF dzinokumbirisawo musatiite zvitutu kuti paya pamunotaura musazoti zvaiva zvamugabe. Imi muri kuserebureta every year, muri kuserebureta maniversaries enyu ekuti maane makore mangani muchitonga, asi mobvunzwe zvakashata zvaikonda mugabe moti zvaiva zvamugabe. Vamugabe vavaitonga vega. Saka muri kududzai kuti zvese zvirikuwa zvirikuona munangagwa asinamwe mukati. Hamutionawo sevanhu, musati semafusi. Plus ndirokutaurirai, inini nyaya yemasankisheni musambonditaurire munzee dzangu. Handidi kuinzwa, nekuti inini kana ndichide kuende kuAmerica ndinoenda, ndakasununguka ndipo mumasankisheni. Ameno vari pamasankisheni, saka haisi hondo yekuti Zimbabwe iri pamasankisheni. Chandinoziva chakabva chavharwa Zimbabwe ibhora remakumbo. Zimbabwe yakavharwa neFIFA nekuti hurumende yakapindirira. Futi kuvhara kwayo hakurwadzi, nekuti pane zvakanzi itai tione kudzokera mumitambo yese. Saka ndopatinofanira kuchema kuti Zimbabwe tiri muzvirango zvemitambo yenhabvu. Handiti takamiswa, haikona masankisheni ina handipo nemhuri yangu, tese tiri takasunga kuende kuAmerica. Ndinokuti ndinyatso kutaurirai kuti musatiite zvitutu.
Makadini pastudio 7, zita ndinoitwa Tatenda Mamboda, ndinobva pabhikita apo. Panyaya inongotaurwa yemasankisheni, vanhu vanotionenge sekuti hatifungi, because kana ivo vachitaura kuti masankisheni ndiwo auraya nyika, asi isusu tinonyatsoziva kuti aiwa masankisheni haana kunge akaisirwa munhu wese, akaisirwa vari muzvigaro ivavo vari muhurumende, vari kunyatsozviziva. Deno vaingoti ndwirawo tsitsi kana kufungawo zviri nani, vobva imbwo. Ndiwo masankisheni acho, ngavabve ivo pazvigaro kupinde vamwe. Masankisheni ndo anobva abva, nekuti iwo ndiwo masankisheni acho. Ngavangobva pazvigaro pacho vapapinde vamwe. Ndizvo futi nesadhaki masadhaki countries vari kutaura zvekuti hanzi tibvisirewo masankisheni paZimbabwe. Ngavanyatsotaura chokwadi kuti Zimbabwe iri kuchirikonzera masankisheni muZimbabwe inyaya yevakuru vari kuita zvisina kunaka. Ngavabve ivavo papinde vamwe kuti masankisheni abve, nekuti iwo acho masankisheni ndiwo ana Munangagwa nana Chiwenga, ndo masankisheni. Saka ivo vakangobva chete, zvinhu zvinobva zvanaka.
Yo gwadika mukazi vepastudio 7, mukazi. Ya, nyaya yekurwadzi nekuti mugwadi ngaazive kuti ipapo pane vamwe vanhu vaitorasa muswe ipapo, asi izvozvo havasina muswe, yatove mbira. Ngaazive izvozvo mugwadi kuti pa2023 apa Zimbabwe chamuvava, achaita semunhu akagara muchibage kuvavi kugara achikwenya so tadza kukwana, ichamuitira diki Zimbabwe? Bata mashoko angu mugwadi, takatarisa pauri.
Makadiko pastudio 7 apo, makadiko. Hawa, tinokutendai nekuda kwenhau dzamunotipa. Inini ndine mubvunzo, ndiri kukumbira kubvunza kuti ko live talk yedu yaiitwa na 8, taiziva kuti yaitwa 1 hour 8 to 9, ko izvezvi yakuitwa zve 30 minutes then yozodzokororwa zvakare half past 8. Ndii zviri kumboitika, hatida kuzivawo chikonzero nei, nekuti nguva yekuti titaurewo zvatinoda haichawanikwi, nekuti 30 minutes ishoma zvikuru sana. Ngotibvunzawo pastudio 7 apo, ndikumbofamba sei, tiziviseiwo.
Murisei ajunga, murisei ajunga. Hei, ndine chiziviso chendinacho panapa zvekuno South Africa. Hei, unoziya ajunga? Ndichiona maproblem zvetinosangana nawo muno muSouth Africa haaiti, asi parobwa zvizvarwa veZimbabwe zvinokwanita 8 muno munorth west. Jonga, zvira zvakaoma. Dai president Munangagwa aichinjawo zvinhu kuti zvine zviri nani, tikwanise kugarawo kwedu kumva kwedu, because munomu maSouth African munomu havachatiti. Isusu zvizvarwa veZimbabwe tikwanise kudzokera kukai kwedu, tishando tigara kumva kwedu, because izvi kuvhiringidzwa ngezvizvarwa zvemuSouth Africa izvi hazvina kunaka. Pakai pajonga tabo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rotarisirwa kuparura gwaro raro rinonzi Prepare, iro rine zvinhu zvinomwe zvarinoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande.